This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7 manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 7, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vomira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yakatarwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo. Vashandi vonyunyuta nekusiyiwa kwavo mukuumbwa kwebhodhi richatungamira bhanga renasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Veruzhinji munyika vanoti vachamira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yavakatarirwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo. Vamwe vari kuti hurumende yakatora danho rokubvisa vanotengesa ava mumigwagwa isina kuronga zvakanaka ndevaivesa chigaro vechidiki muZANU PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka, avanoti vachatsigirana nevari kurarama nekutengesa ava kuti varambe kubuda mumigwagwa. Hurumende yakati vanotengesa mumigwagwa ava vange vabuda mukati memazuva manomwe ayo anopera nhasi, zvichireva kuti kubva nemuvhuro vanofanirwa kunge vakubuda mumigwagwa. Hurumende yakati kutadza kwavo kubuda mukati memaguta vachazoburitswa nemauto nemapurisa nechisimba. Asi vakavanda muZimbabwe vari kushoropodza danho iri sezvo kutengesa mumigwagwa yanga yave imwe nzira iri kuraramisa vana veZimbabwe panguva iyo nyika isina mabasa. Ngatinzwei hurukuro yataita navakunaka pamusoro penyaya iyi.
Inini ndinoona munhu akatora dhizizini iyoyo, akatora dhizizini iyoyo asina kunatsogara pasi kuti afunge kuti kana mavhenda ari muguta reHarare mukabvisa muchiti imimi nekuti vazara, handingatange kumhanya kunozvirapa musoro unogara uchimbonditema every day ndisina kutsvaga dambudziko raita kuti musoro uteme. Chambokonzera kuti muguta reHarare munge makazara mavhenda kana mumaguta ose chinombori chii? Chekutanga, maindastries edu muno munyika yeZimbabwe akazara, hapana mabasa. Nokudaro vanhu vakutsvaga kuzviraramisa kuburikidza nekuzvitengesera mukati meguta reHarare. Saka kana paine whoever anoda hake kuti mavhenda anga achibva mukati meguta reHarare ngaatanga abvura maindastry. That 7 days yavakapa iyoyo ndisemu yavanofana ivo kuti sevana veZimbabwe tivape kuhurumende kuti inge yabvura maindastry iwayo, vanhu vagogona kuenda kunoshanda husiyana nezvekutengesa.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zviitwe nehurumende?
Mukatarisa vazhinji vari kutengesa muguta reHarare mavhenda, vamwe vati vanotori magraduates. Would you think kuti tingati yava nyika here yekuti tinoendesa vana kuzvikoro kunodzidza, vadzidza vapasa, shuwa voenda kunowana basa rekutengesa madomasi mukati meguta reHarare? Saka tikuti hurumende ngaiite kuti ikonomi yenyika igone kudzokera payakanga iri kumashuroko, makambanis agone kuvhurwa akawanda kuti vanhu vagone kuwana mabasa avo vozonodzidza zvavo mavhenda mukati meguta reHarare. Nanga ndiri kunzwa kuti vanga vachikati nevaisa kubata kunevaisa kushowground. Saka vakanobatisa vanhu muguta kuti tutone vaenda kushowground ukokoko. Kutoya makasemera achazotenga matomato evanhu ikokoko kana muriwo. Kana kuti kurasirira vanhu kusina kuchahanya neupenyu hwevamwe vanhu. Vanga vawana zvinhu zviri kuvararamisa.
Ava vanga vari vaivesa chigaro vechidiki mubato reZANU PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, pakusungwa kwevavesa chigaro vechidiki muZANU PF mudunhu reHarare vaGodwin Gomwe, vaKunaka vanoti ndoo mubayiro wekunge munhu ozviona sekunge ndiye mukuru kumunhu wose. VaKunaka vanoti vaGomwe, mumwe wevanhu vaive pamberi pakusvibisa vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakazodzingwa muZANU PF pamwe nemuhurumende amai Joyce Mujuru vachivati vaiita zvehuori asi zvoshamisa ndezvekuti ivo vaGomwe ndomunhu azobatwa neriwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navaKunaka pamusoro penyaya iyi.
Ndinoti inini ukaitira mumwe munhu usine nhasi zvawaitira munhu iyeye kune kutenga zvanyorwa mangwana zvinokudzokerawo. Saka muningina wangu Gomwe uyu zvaakaitawo mai Mujuru achiva chimbavha dzimbuya rekudotito achiimba achidididi vakaba achidididi nhasi ndo zvazomudzokerawezvo. Iye ndiye azobuda pachena kuti anga ari number one kuva munhau dzeuori. Zvazvinoita mubato redu reZANU PF mune mutemo mubato imomo. Unofanira kukudza vakuru varimo. Unofanirawo zvakare kutevedzawo mitemo inenge ichidiwa imomo. Kuti muningina wangu uyu Gomwe anga akuzoona kunge iye ndiye atoo ZANU PF yacho haana munhu waanga achada kuteerera. Kana Red Robot anga akungopindawo, kana Road Block anga atsamire, kana Patozeti anga atsamire wakungotiwo handibhadhare nebhadharirei nekuti anga achadhuza amai anga akadhuriwa pamotikari yake. Saka tisamuthing zvaakaitirawo mai Mujuru kuti dzimbuya rekudotito ndo zvamudzokera nhasi. Iye ndiye azobatwa manje necorruption. At least zvamai Mujuru hazvina evidence kwaingova kutaura. But iye nhasi tiri kunzwa iko zvinezvi mhosva dzakazati dzapera kune vauyawo vabva kukadoma vari kutiwo akabawo akaya akatitorerawo mari zvakare achiti atumwawo kune kumachechi vaitorerwa mari. Saka dzamumomotera mukomana uyu mhosva dzake. Umbimbi ndoga, umbimbi ndoga, ZANU ndega akasiya jira mumasisa.
Asika pane vanoti vaGomwe havasiro vatanga kuita zveuori mune vechidiki umu vakavanda vanga vachingoshandisa chigaro ichocho kutora zvinhu zvevanhu kusanganisirawo vaJim Kunaka vanonzi vaitora mari pamisika yemabhazi apo.
Oh, une rekodhi here yekuti ndakambosunga ndichinzi ndakazodai. Vanhu vaitaura mashoko vavaizaziva kuti ndinoshanda musito Farari. Basa rangu ranga riri rekumana pamusika wembare. Ndichiona mabhazi kuti vabhadhara here mari yesito Farari ichiena makopa zvesito Farari. Nekuti wese awandaibhadharisa marini aitiwa receipt resito Farari. Mari ichienda kusito Farari. Tinoreva kuti hapana mhosva yatakanga ndichipara. Hongu ndaidhifenda mawindu kuti asabve mumarengi. Ende nanhasi ndichiri ngovadhifenda kuti hapane kunge vachibva nekuti munyika hamuna mabasa. Asi kana mabasa dai anga ariko taivabvisa zve mumarengi ndovaendesa kuindastiri kana kwaakushanda. Kuti pari zvinezvi hapana. Saka inini ndaingoshandisa position yangu to defend ZANU ivavo kuti vagone kuwanawo pekuraramira pavo.
Vanga vari vaivesa chigaro vechidiki mubato reZANU PF mudunhu reHarare vaJim Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. VaGomwe vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuvhevha pamwe nekukuruka vanhu vachishandisa zita remudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU rinoti harisi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekudoma yoga nhengo dzichagara mubhodhi rebhanga reNASA riri kuda kuvhurwa. Munyori mukuru wesangano iri vaKenneth Chamyarira vanoti vakashamiswa nedanho iri sezvo hurumende yakasiya vashandi asi mutemo uchiti vanofanira kunge varimo vose vari vatatu kusanganisira nehurumende. Hurumende yakadoma bhodhi rine vanhu vapfumbamwe vachatungamira bhodhi iri asi yakasiya vashandi kunze. Bhodhi iri richatungamirwa navaGamaliel Mofu Bwanya vachiteverwa naamai Precious Sibiya. vamwe vari mubhodhi iri vanosanganisira vadavid munangagwa navanimrod chiminya avanonzi navashamuyarira ava vazivi
chekutanga vakandemire sevashandi tinoziva nasa kuti ibhodhi redu nasa iorganization yedu vashandi nevashandiro and nguva yose tanga tichirana tiri mairi tichiisa mabhodhi members sevashandi tichipa kuna minista anga ariko mukurudzi nevava minista variko hativapa avo semabhodhi members vedu hatitautimise vakatovaiisa asi havasati vaanaunswa but chikadzi komandi chazoya pani kunzi social security building society handiti mangiza iri kutinetsa pakuti yatorapo iro bhodhi ranga risipo nekuti isabu extension yenhiki nenasa kai chinhu chose chinoitwa munasa vakatire chinotoitwa chabvumiranwa nebhodhi ritsaibakai rinova randiri kuti ranga risipo nguva yese saka izvi zvabva nekupi zvatoibhodhi gari ende ukatasa composition yevanhu vari umu handina kumboona isu tichinzina minista tipeiwo vanhu vekuita kubhodhi sezvavakatiisa vachida vanhu vanopinda mumain bhodhi renasa muprincipal matter nasa saka inas much as zvakanakira nyika zvakanakira hurumende kwatiri vashandi nakutaura ndakamirira zimbabwe federation of trade unions tine kaadziko nekuti vanhu vari 12 vari accountable kuna nani kunze kwekunge vari bhodhi ikoko nekuti mari dzavanenge vachiita adjudicatio dziri kubva kumain nasa pension fund handiti yatinocontributa isu
saka mune matanho here amuri kutora yekuti munge muchiwana nzwisiso kana tsanangudzo kubva kuhurumende
tiri kunyorera minista vepublic service honorable senator maimfumira kuti bhodhi tariona iri but bhodhi iri ratanga kuvepo risina kusupesida main bhodhi iri ratakamirira because chaite izvi vashandi ukatarisa zimbabwe congress of trade union zfcu apex cancelors chese tira kuona nasa bhodhi richiita play hasati ravepo patouya kamwe patooneka sabusekta bhodhari saka vanofanira kuva titsanangurire kuti zviri kumbofamba sei kana vakwanisa kumhanya kunoisa kepdei risati ratombovepo vachisiya kuita bhodhi renasa yagara iripo etraditional one chii chisinesa problem ndeyeipo ndeyedu here vashandi ndeyei panofanira kubatikepesa chinhu chedu chosinesa
saka mungati here paitwa zvematongerwo enyika nai vashamuyariri
zvematongerwo enyika hatiregere nyika iri kutongwa nemapolitician handitika chatiriuza chekuti nasa ise tripartite bod corporate hatina kaadziko nevanhu vavaitava vatichiuta hati vazive mapanzisa tinofanira kunge tichiwana vanhu vese isu vashandi vatinoita kuti havo minista vaise kunasa main board vaise kunasa kusocial security building society ndozvatiri kutaura chete sevashandi
avanga vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Shamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Donald Tambudze avo vanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Donald.
Ndotenda.
Mukoma Donald, mukatudze kuti makatanga nyaya yekutengesa zvinhu mugwagwa irini chaizvo?
Iro gore rino.
Ko chii chakapa kuti muite basa iri?
Takashaya mabasa tishandewo saka apa tada kuti tizvibatsire tsvage mari yekuti tizoendewo chikoro.
Makagumisira kuenda kuchikoro maapa fomani?
Ndakapedza fofo apa ndandava ndichidzokorore futi.
Saka maamuchida kudzokorora masubjects mangani?
Ndaida kudzokorora masubjects 5.
Saka kumba hakuna anokubatsirai kunze kwekuti muzviendese henyu kuchikoro muchitengesa zvinhu?
Hakuna.
Chii chaizvo chamunenge muchitengesa mumugwagwa?
Tengesa makabheji, muriwo, majuskadhi.
Saka pazuva mungati munoona mari yakawanda zvakadii yatingati profitiya?
Kana $5 kana $2 chaizvo.
Inokwanisa here kuti munge muchirarama mari iyoyi?
Ikwanisa.
Saka munozoita sei kana zviya kwadoka munorara mudhorobha here kana kuti munenge muchienda kumba kana muchiti muri kutambira muri kuwana $2
tichienda kumba
saka munobhadhara sei makombi acho manje
makombi tinototaimira kwato zvekumapasinaini asiita ma5 rand makombi
asi ka tiri kuona kuti mugwagwa macho mune vanhu vawandisa basa renyu riri nyore here
basa renyu hazvisi nyore tinoda kuti takawandisa vanhu vanotengesa zvinhu zvacho zvakawandisa handirisiri ndega ndeitengesa muriwo vanenge vakawanda vanhu vanotengesa muriwo
ko iyo nyaya iri kutaurwa negurukota rezvematunhu vachombo yekuti munofanira kubuda mumigwagwa iyi muri kuiona sei
nyaya iyoyo haitoiti nekuti vanhu vanotofa nenzara iye ndo panotangira futi kana chimbavha futi pakadaro
ko zviri kunzi tiri kukutsvagirai pekuenda mamboudzwa here kuti muri kuenda kupi
hapana chatatitaziva
ko vamwewoka vari kugunun'una mukoma Donald kuti imo mutaundi macho munenge manyanya kuita tsvina nenyaya yevanhu vari kutengesa zvinhu mungati kudii ipapo
isu tedu kwatotengesera tinotsvairwa kuti yatatsvaira ndisingazivo hangu kune dzimwewo nzvimbo kuti vanoitawo sei
ko vamwe vanotengesawo kazvinhu muzvitoro vari kuti maakuvavhiringidza bhizimisi ravo imi musingabhadhare mitero sezvavanoitaiwo
isu totengesa zvinhu zvisingatengesewo mashopu nemuriwo muriwo hautengesewo mashopu
kuri kuti masangana navachombo kana kuti vamwe vakuru vehurumende mungadi kuvaudza kuti kudii
ndingadi kuvaudza kuti kana uchida kutidzinga iyo ngavachivhure makambani ekuti vanhu vaendewo mumabasa dai paine mabasa dai tisiri kutengesa
ko vamwe vamakadzidzawo navo vari kuitei mukoma Donald
ndotengesa navo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Donald nekupinda muchirongwa chedu
ndotendawo
manga makateerera kuna mukoma Donald Tambudze avo vanotengesa mumigwagwa yemuHarare muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama vadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya maoko ajonga kandemiri.
Nako kambo mwari makanaka kubva kuna fungisai zvakave pano mashavave tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi veruzhinji vopika kumira nevanotengesa mumigwagwa apo nguva yavakatarirwa nehurumende kuti vange vabuda mumaguta inosvika kwamvura yacheka makumbo vashandi vonyunyuta nekusiyiwa kwavo mukuumbwa kwebhodhi richatungamirira bhanga renasa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedutangamire zvakare mangwanaini jongakandemiri muwashington dc ndokusiya miina mavhalasi muhlanganya uye